Gwaro iri rinoratidza kuti vanhu vakatongerwa rufu gore ra2016 vakawanda kudarika mamwe makore apfuura, asi uwandu hwevanhu vakaurayiwa mugore iri hwakaderera. Gwaro iri rinotiwo muSouthern Africa, nyika nhatu, Malawi, Zambia neZimbabwe ndidzo dziri pamberi mushure mekutongera rufu vanhu zana negumi. Mukuru weAmnesty International muZimbabwe, vaCousin Zilala, vati kunyange hazvo Zimbabwe isina munhu akaurayiwa gore rapera, pane vanhu vasere vakatongerwa rufu.
Kana tichidzoka kunyika yeZimbabwe, hakuna zvako munhu akakwanisa kunge achiurawa muna 2016. Nekati nyika yeZimbabwe taane makore anopfuura gumi kusina munhu aurawa. Asi tine vanhu vakatongerwa rufu mugore ra2016 kubva kuhurumende yeZimbabwe kuburikidza neMinistry of Justice. Tine vanhu vanokwana kuita 8 vakatongerwa rufu mugore ra2016.
Vazilala vati zvinosuwisa muSub-Saharan Africa ndezvekuti kunyange zvazvo uwandu hwevari kuurayiwa huri kudzikira, uwandu hwevanhu vari kutongerwa rufu huri kukwirira.
Regai nditsanangure ndakatarisa muSub-Saharan Africa kuti tikatarisa mugore ra2015 vanhu vakaurawa mugore ra2015 vakanga vari 43, asi mugore ra2016 vanhu vakaurawa vakaredusa kuita 21. Asi tosi totarisa zvakare kuwedzera kwaita nhamba yavanhu vakatongerwa rufu yakawedzera nekuita 6%. Nokuti mukatarisa nhamba yakanyanya muAfrica yanyanya kubva ku kurusei kunyika yeNigeria, kwatingati kune vanhu vakatongerwa rufu vanosvika 527. Nekudaro tikatarisa mugore ra2015 vanhu vakatongerwa rufu muSub-Saharan Africa vakanga vari 443, asi iko zvino muna 2016 taona vasvika ku820.
Mutauriri weAmnesty International kuChamhembe kweAfrica, vaRobert Chivambo, vakurudzira Zimbabwe kuti ibvise zvachose mutongo werufu.
Of course, Zimbabwe presents a very worrying situation for us as far as the application.
Zimbabwe ndo imwe yenyika dzinotitambudza panyaya dzemutongo werufu. Pavanhu 283 mudunhu weSouthern Africa vakapiwa mutongo werufu pakapera 2016, makumi mapfumbamwe nevanomwe ndevemuZimbabwe. Zimbabwe, Zambia neMalawi ndonyika dzega muSouthern Africa dzakapa mutongo werufu. Vanhu zana negumi vakapiwa mutongo uyu mudunhu redu, asi vazhinji vacho zana nomwe vari vekuZambia.
MuZimbabwe, mutemo unobvumidza mutongo werufu kuvanhurume vane makore anodarika makumi maviri nerimwe kusvika pamakore asingapfuuri makumi manomwe, asi mutemo uyu haubati vanhukadzi. Zimbabwe yakapedzisira kuuraya vasungwa vakatongerwa rufu muna 2005. Pari zvino Zimbabwe ine vanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe vakatongerwa rufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.